One World Together Home Concert. I concert yaka unganidza vaimbo waka wanda wakasiyana siyana muno mu America nedzimwe nyika dziri mu Europe. Muna akauya nezano iri anonzi Lady Gaga ndiye akaunganidza vaimbi ava kuti vaimbe dzimanzi dzinoita inspire vanhu vari mudzimba dzavo munguva ino yakaoma yeCovid. Mukuentertaina uku vanga vaine tariro yekuti vakwanise kuunganidza mari yatingati kuita fundraise. Mari ichazobatsiravo nenyaya yekupa vashandi vanenge vari muzvipatara kuti vave nezvipfekwa zvakakwana munguva yavari kuedza kurwisana nechirwere cheCovid.
Yakabudirira zvakadini One World Together at Home concert iyi? Yakabudirira here?
Yakabudirira. Ndingati tichitarisa vanhu vanga vachiiona, zvinotonzi vanhu vakaiona vakatokwikwidzana nevanhu vanogara vachiona iyo Super Bowl yemukurumbira yemuno muAmerica. Saka vanhu vakaiona vanga vakawanda zvikurusa, ndotofunga kuti zvanzi vanotosvika almost 20 million vanhu vakaiona. Uyevo pachinangwa chavo chekureiza mari yakabudirira zvikurusa.
Kana muchiti vakabudirira zvikurusa, vakareiza mari yakawanda sei?
Vakareiza mari inokwana $127 million. Ndo mari yavakareiza. Mari iyi yakareizwa kubva kune mhuri dzevanhu uyewo kubva kune mabhizimisi.
Munoziva here kuti mari iyi ichashandiswa sei?
Iwo waitaura nekuti kune muimbi mukuru ane mukurumbira anonzi Beyonce. Akatotaura achiti mari iyi chinangwa ndechekuti ibatsire vanhu vari kukundikana nekuwana rubatsiro mumahosipitari, kunyanyanyanya vanhu vatema ivo vanonzi maAfrican Americans ndo vari kunyanya kubatikana nenyaya yechirwere checorona muno muAmerica. Uyewo ichizobatsirawo vashandi vemuzvipatara kune nzvimbo dzimwe dzinenge dzisina equipment yakakwana kuti vawanewo zvipfeko zvinovadzivirira pane chirwere ichi.
Mari yacho iyi yakawanikwa pane concert iyi, munoziva here kuti ichagovewa sei?
Vanotaura kuti mari iyi imari ichapiwa World Health Organization. And World Health Organization ndiyo inozoona magwere aichaita mari iyi nekuonawo kuti nyika dzinenge dzichinidhawo dzinenge dzichida rubatsiro rukurukuru runowanawo chikamu chakati kuo kuti vabatsirikane. Ndingati mari iyi imari ichatobatsira kana kwedu kuAfrica uku, ichabatsirawo dzimwe nyika kuEurope, kuAsia, kuMiddle East nemuno muno muAmerica nekuSouth America.